Maangwana ina kanaka vatereri, tinosangana zvakare maangwana ina nhasi uri musi wechishanu kukadzi 9/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kuona kuti pane kukwira kwaita zviitiko zvevanhu zvikuru sei kunyaya dzezvematongerwo enyika vanenge vari kusanzwanana. Uye zvimwe zvikonzero zvacho zvatatichiona ndezvekuti zvikwata zveG40 nelacost pane kurwisana kwakati kuti.
Vanofungidzirwa kuti vaitsigira chikwata chainzi chaitungamirwa nevaive mudzimai wemutungamiri wenyika Mai Grace Mugabe veG40 vonyimwa chikafu.
Ndosaka vamwe vachizoda kuzonyora Cambridge nokuti vanenge vachiziva kuti haina izvozvo zvekuti vana vanoonera zvamanishino risati rauya, saka inoramba iri credible. Saka yedu yakunetsa yanamuseyama yareruka somuchawatamwa kutsvagumiso muchakura.
Bazi rezvedzidzo rinoti bvunzo dzeolevo dzebepa rechipiri kana kuti English paper 2 dzinofanira kudzokororwa zviri kushorwa nemamumasangano. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Peace Project rinoti mhirizhonga iri kuenderera mberi mubato reZANU-PF pakati pevanonzi vanotsigira mutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa vanozivikanwa nekuti Team Lacoste nevaitsigira chikwata chakadzingwa chainzi chaitsigira Amai Grace Mugabe cheGeneration 40 kana kuti G40. Vanofungidzirwa kuti ndeveG40 ava vanonzi vari kunyimwa chikafu. Nyaya yesarudzo dzemaprimary elections inonziwo iri kukonzera kunetsana kunotyisa zviri kupa kuti zvinhu zvisagadzikane mubato reZANU-PF. ZPP iri kukurudzirawo vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika ose kuti vamise mhirizhonga dzakadai. Ongororo iyi yakatarisa mwedzi waZvita naNdira ikaona kuti mhirizhonga iri kuwedzera. Mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vakatozivisa kare kuti mhirizhonga yakadai inofanira kumiswa. Mukuzeya nyaya iyi tabata Amai Justina Mukoko, mukuru weZPP.
Takatarisa zvanga zviri kubuda mutsvakiridzo yedu yekuona kugadzikana kwezvinhu munharaunda dzakasiyana munyika yese. Tiri kuona kuti pane kukwira kwaita zviitiko zvevanhu zvikuru sei kunyaya dzezvematongerwo enyika vanenge vari kusanzwanana. Uye zvimwe zvikonzero zvacho zvatatichiona ndezvekuti zvikwata zveG40 nelacoste pane kurwisana kwakati kuti munharaunda dzakasiyana. Avo vari kunzi veG40 vari kuti vari kunzi nguva yenyu makaiona tisatasvika patare apa. Iye zvine izvi yaayedu, asi isusu zviri kunyanya tishusha ndezvekuti kuri kufanira kuzoitwa maprimary elections taakupinda musarudzo. Saka izvozvo tiri kuona kunge maprimary elections anogona kuita kukakavadzana kwakati wandei kukunda zvatiri kuona iye zvino.
Asi nyaya iyi ingagadziriswa sei kuti pasazoita kudeuka kweropa?
Ndofunga zvakakosha kuti vatungamiri veZANU-PF varambe vachitaura mashoko erunyararo. Ndinoona ndofunga zvinotinakidzei kushandisa mashoko ekunyomba vamwe, asi izvozvo zvikangoitika zvinotsekesa kune vamwe, asi zvinodzika pakunosvika pakukataradzana kwevanhu. Saka zvakakosha kuti vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika ngavataure shoko rerunyararo, asi tikoshese zvekuti kungotaura chete nyaya yerunyararo pasina chinoitika kune avo vanenge vapara mhosva panyaya dzekusachengetedza runyararo. Zvinogona kusangotiitira mabasa atakatarisira. ndofunga muna akangoti akatadza orangwa kuita zvakati kuti uziye kuti hazvina kunaka rangwa kuti uziye kuti ramangwana hauzozvidzokorosa.
Tiri kuonawo vamwe vekueuropean union uko vari kukurudzirawo kuti Zimbabwe ngaiite sarudzo dzakachena dzisina mhirizhonga. Mashoko iwayo anenge akakoshawo sei?
Mashoko iwayo akakosha zvikuru. Mabva mandiyeuchidza kuti mutungamiri wenyika vakataura vari kuDavos vakati ivo havagone kusvitsa mashoko anosimbaradza zvikuru sei panyaya yevanoita zvemhirizhonga, vachiti vanoita zvemhirizhonga havagare pasi kunyora tsamba kuti ndaakuda kuita mhirizhonga. Asi inini ndinovimba kuti munhu akanga aita zvemhirizhonga akarangwa nezvakatarwa kuti anofanira kurangwa nazvo, orega kupembedzwa kana aita zvakadaro, zvinogona kutisvitsa nechimwe chinhano, nekuti vanhu vachazeza kuita mhirizhonga vachitya kuti vanogona kurangwa.
Mukuru wezpp Muzvare Justina Mukoko vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mutedzeri wemukuru wedare reEuropean Union Plenary kana kuti High Representative vaFederica Mogherini vakaudza dare iri nemusi wechipiri kuti European Union inoda kuti Zimbabwe iite sarudzo dzakachena uye kuchengetedza kodzero dzevanhu kuburikidza nekuremekedza bumbiro remitemo. EU inoti inoti iri kuda kuti paitwe sarudzo dzakachena uye yatiwo yave kushanda nesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC zvikuru muchirongwa chekunyoresa gwaro revavhoti vitsva rebiometric voter registration. Sangano reEU iri rinotiwo riri kubatsirawo vatori venhau kuti vanyore nemazvo nyaya dzine chekuita nesarudzo. EU inotiwo inoda kuti itumire vaongorori ndokunge yakokwa neZimbabwe. Sangano iri rinoti rinodawo kuti Zimbabwe itange kushanda zvakanaka neWorld Bank pamwe neIMF. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakatotaura naCommissioner weEU vaNeven Mimika kumucheto wemusangano weAfrican Union kuAddis Ababa, Ethiopia. Gurukota runa nezvedzidzo yeprimary nesecondary muzvinafundo Larry Mavhima vaburitsa mashoko ekuti bvunzo dzechirungu dzebepa rechipiri kana kuti English Language Paper 2 dzakanyorwa munambudzi gore rapera dzinofanira kudzokororwa nemunhu wose. Izvi zvinotevera ongororo yakaitwa nehurumende inoratidza kuti bvunzo idzi dzakabiridzirwa nevamwe vane chitsama. Vana vose vainge vari mufumfo vanonzi vadzokere kunonyora bvunzo musi wa16 kukadzi kubva nenguva dza10 mangwanani kusvikana 12 mangwanani akare vachitarisirwa kudzokera kuzvikoro zvavo. Vamavhima vatiwo zvakabuda musarudzo idzi zvinofanira kumbomiswa kuti nyaya iyi itange yagadziriswa. Vana vechikoro vose vari kusungirwa kuti vaende kuzvikoro zvavo kunonyora bvunzo. Mukuzeya nyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe.
Zvino zvinoda kuti ivo vanorana maexamination vakatasana Zimtrek vagadzirise dambudziko rokuti gore negore kunongowanikwa maexamination achidika.
Dambudziko guru rinenge richimbova papi rinozosaka kuti zvisvike pakunzi mapepa anofanirwa kuti azonyogwa anofanobuditswa zuva rekunyorwa risati rasvika?
Dambudziko guru rinongova pakuemploya vanhu vasiri qualified pamabasa pavanenge vari. Zvinotanga kuZimtrek, unoemploya munhu asina maolevu kuti agadzire macertificate amaolevu, vanopedzisiravo zvibudisirawo vachida kuti vachazononyora kune chimwe chikoro mapepa yaava nawo. Vabere vopedzisira voda kuita mari navo votengesawo kumwe. Tozoenda kuchikoro zvekare, kune maheadmaster anenge asina zvikwanisiro wakangopromotwa nekuti political party yako ndo iri kutonga. Anoda kuti aimpresse vakuru vake nekuwana maresults anenge achinzi akanaka. Tikaenda zvekare kumaprivate school, maprivate school evanhu vari mugovernment imomo vane maconnection, vanenge vachida kuti vazokwezva vana nepass rate, vanhu vanotenga futi zvemapepa achilikisiwa. Saka isu kwatiri dambudziko guru rinongova paishu yokuisa vanhu vasina zvikwanisiro pamabasa, then nepotism. dozi nishinungo ripozi no pauti na mbuzikoro kulika kwa ma examination risapira mzimbabu.
Iwa mutemo uno tukutine zikoro zinobatwa zichita chiti kwa icho chiche kuburita burita mapepa nishinyorwe.
Mutemo unenge uchiti zikoro wakadara zofana kuta deregistered. Bati anesa nicho kutoti mamwe mapepa awone kukuzikoro zinote zinowone kwa zawa kumakwa kuti maanza harikuwa anungu ya akafanana. Uye zao zikoro zungo zakawanda zinenge zichiliki saizu ndo zine relationship na wakuru wakuru edha woku zimseki kana kutuwarimu government saka kuzozibana kunoneza no kuti ndo pa wano lirao ndo pa waka sunzuri wakuti wafure saka ndo pa noneza ipa kuti corruption inenge yaka tekeshira nenyika saka zino zoneza kuti tite diregister zikoro za wakuru
zino tikatarisa wakuti pakunyorwa patwa mapepa anonzi nganyorwe mazamanishoni patsvaya handiti zvakureva kuti kuchadiwa vanouya kuzomaka nevachatarisa zvemazamanishoni iwayo zvoreva dzimwe mari dzinodiwa hurumende ine zvikwanisiro here zvekuti chiitiko ichi chiitike mune zvakanaka nekuzokwanisa kubhadhara vose vachashanda pabasa iroro.
Izvo ndozvatisingaziva asi ndozvatogara tichitaura makore ose ndekuti kuti vana vanyore zvekare panotova nedambudziko rakakura kwazvo. Nekuti vamwe vana izvezvi vanga vachitozva kuti vakapedza O level kunokwanisa kuwanikwa vamwe vana vakatoenda kune dzimwe nyika nekuti vanga vapedza kudzidza. Koita rimwe dambudziko rokuti kubva pavakapedza ipapa vatova neatingati bhabharazi havachazivi kubata bhuku kana chikoro iwo tovadzosa uchiti ngavachiuya vachinyora. Saka zvinoreva kuti vana ava vatova disadvantage nokuti vasiyana nokudzidza vakakamboenda paholiday. Saka vato vanomudlozera nebhabharazi rokudzidza vaitoda kutombopuwa imwe nguva yekuti vatombodzokera kuchikoro kuti vanodzidza kuti vasvike palevel yavanga vari yepreparedness ramaexamination. Zvekare mari nyika munongoona kuti inyika isina mari saka tinogara tingotambisa zvezvo zvekare mari pakuseta mazamanation pachada kuzomakwa. Saka zvinongotaura zviya zvatinogara tingotaura kuti corruption yakatekeshera inefficiency yakazarisa hatina corporate governance saka zvese izvi zvinhu zvinoshoreka uyezve zvinopa kuti vanhu vasarespecta yatingati credibility yamaexamination muzimbabwe. Ndo saka vamwe vachizoda kuzonyora Cambridge nokuti vanenge vachiziva kuti haina izvozvo zvokuti vana vanoonera zamanishini risati rauyi saka inoramba iri credible. Saka yedu yakunetsa yanamuseyamwa yareruka somuchawatamwa kutsvagumiso mutakura.
Ndopedzisira hangu vazhou ndichiti sei zvichizotora nguva yakareba kuti kubva panyorwa zamanishoni rigore rakapera kusvikira nhasi uno maresults kutobuda kudai ndopo zvozotaurwa kunzi zvaakutangidzwa patsva. Nguva yese iyi vakambenge varipi vanoongorora nevanoona kuti zvinofambiswa sei?
Dambudziko ririko ndokuti vanotungamirira vachona ndivana chigogodha havatendi kana ukavaudza kuti maexamination alika vanenge vachitikwa ilocal panongova padhuze dhuze saka ngatiregei. Saka kunozoenda kunana marking uko ndo panozonobuda kuti maanswer ari kubuda maanswer akafanana anokwanisa kunge abuda navana vakadini vana vakaonera zamanishini risati rabuda. Zvekare izvinhu zvadaro vanotora nguva havatendeseki vanenge vachida kuzvivanza but vozoona kuti zvinenge maanswer acho anenge akatopfuura kana marking scheme. Saka zvinotora nguva navanhu nokuti kufungawo kwavanhu vari pamuzvigaro zvakawanda ndoko kuisva kwete nokufunga kwavo asi nokufunga kwavamwe vanhu. Saka maslow learners anotorawo nguva yekuti achizosvika pamadecision. Saka taingofunga kuti dai appointment dzingoita on what we call meritocracy on merit zvinhu zvaibatsira nyika kuti ikure.
Dr. Takawafira Zhou ndivo vanotungamira sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vanga vari parunare kumasvingo naIvan Zininga weStudio 7. Sachigaro ekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vari nhengo yeZANU-PF vaKindness Paradza vanoti Zimbabwe ine chido chekuti idzokere zvakare kuve nhengo yeCommonwealth ndokunge yakokwa nesangano renyika dzaimbova pasi peutongo weBritain iri. Asi mutauri weCommonwealth asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti Zimbabwe ndiyo inotofanira kunyora tsamba kuti yave kuda kudzoka kuva nhengo yesangano iri. mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa pamwe chete negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vakatiwo vanoda kuti Zimbabwe idzokere mugungano renyika dzeCommonwealth iri gore rino. Mukuziya nyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata nengo yeparamende vaparadza kuti tinzwe zvizere.
Zimbabwe iri kutoda kudzokera muCommonwealth nekuti iye zvino prezidenti vamunangagwa vakati tinofanira kudzidzana nenyika dzese ende nyika dzese zvinoreva kuti totanga nevatakanga tisadzidzana vakatanga vakaita sana Britain nana America. Saka muCommonwealth tiri kutoda zvikuru kuti tidzokere muCommonwealth, iwo maBritish anotodawo zvikuru kuti tidzokere muCommonwealth. Ende isu seZimbabwe takagadzirira kudzokera kuCommonwealth. Ndakaita kusangana naminista vatsva vedu veforeign affairs and international trade, retired general Chinzito Moyo, akandiudza kuti vakagadzirira kuti Zimbabwe idzokere muCommonwealth. Ende isuwo separliament postulate committee yeforeign affairs tiri kutodawo zvikuru kuti nyika yedu idzokere muCommonwealth.
Department of Information yeCommonwealth iri kuti Zimbabwe haisati yanyora tsamba yokuti inoda kudzoka. Zvichatanga rini?
Zimbabwe hainyori tsamba pari zvino. Zviripo iye zvino ndezvekuti hurumende yedu ichatumira nhumwa kuenda dzinotanga nepasipasi dzichienda kuungana England, dzichienda kuCommonwealth, dzichinotaurawo nemaBritish nehurumende yemaBritish zvichikwira zvidaro kusvikira isuwo futi separliament tichataurawo futi nepeduwo nemaMPs ekuBritain. Ende zvozobva ipapo zvoenda kwadini palevhel yaminista, nekuti minista wedu vamoyo vanenge vakunotaura naBoris Johnson. Zvozobva ikoko zvozopinda kumusoro manje, nokuti vamunangagwa purezidendi vedu vanozoita musangano naprime minista weBritain Theresa May. Saka iprocess iyi inoitika, saka tichiri kutanga izvi.
Zimbabwe yakatanga kususpendewa isati yabuda. Suspension yacho ichiripo here?
Zimbabwe haina kususpendwa. Zimbabwe muna 2003 yakabuda yoga. Payakaona kuti takuda kususpendwa, yakabva yangoti isu tabuda. Saka suspension haina kuzoitika nokuti takanga tabuda. Saka iye zvino pane matanho anofanira kuteedzwa. Saka kuteedzwa kwatiita matanho kutaurirana kuti aiwa zvakaitika kugore riya hazvisi zvichiripo nanhasi. Mutungamiri anga aripo gore riya hazvisiri mutungamiri aripo nanhasi. Kushungurudzira kwakaitika makore aya hakusiro kushungurudzira kuri kuitika nanhasi. Saka ndomanaurwa dzatinenge tichiita navo, dzinenge tichiitawo hurumende ichiita, isuwo separliament tichiitawo nemaMPs edu anenge atitonzidzana navo.
Chii chinofanira kuti chiitwe neZimbabwe isati yatambirwa kudzokera muCommonwealth?
Zimbabwe zvinotanga kuti zvichiitwe iye zvinezvi, Zimbabwe yakamirira kuti titi nechirungu to be invited by the Commonwealth. Ndozvamirira Zimbabwe. Zimbabwe is waiting to be invited and that invitation haisati yadi yauya. Saka ndiye akatakamirira kuti pachasvika beri kuti aiwa Zimbabwe taakuti todawo kuti kuchidzokera kwedu muCommonwealth kune vamwe. Isusu toti pakanaka kwakudzokera.
Munoziva here kuti inyika ngani dzinofanira kuvhota kutambira kana kuramba kuti Zimbabwe idzoke?
Handizivi kuti nyika ngani pari zvino, handisa ndinoziva ndiri kuti nyika dzese dzinotofanira kuti Zimbabwe idzoke muCommonwealth, nekuti kana iwo maBritish ayo ari kutofarira chose kuti tidzoke muCommonwealth.
Vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza veZANU-PF vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Vamiriri vemasangano anopikisa muhurumende yeZimbabwe vari kunze kwenyika vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa kuti zviende kunonyoresa kuvhota musarudzo ichaitwa gore rino. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Munyori mukuru mubato reUnited Democracy Movement UDM Va Andrew Nyati vaudza Studio 7 muguta reJohannesburg kuti vashandirwi vanofanira kupa vashandi vavo zororo rekuti vaende kumusha kunonyoresa kuvota nokuti kuvota ikodzero yavo.
Munhu wese anoziva kuZimbabwe kuti tiri kuenda kuma elections. So tichienda kuma elections chinhu chehombe hombe chinodiwa ndechekuti munhu wega wega atore ashandise right yake. Right yake as a citizen ndeyekuti aregister. Tinoziva kuti registration kuti vanhu vave mavoters yakusvika pamagumo. Isusu ese party tanga tichida kuti dai arebeswa. So kana wanyoresa tinokurudzira zvikuru vari South Africa, tinozama kwasara mazuva mashoma chimhanyai moenda nefa bed bridge up mosvika monyoresa mukango yambuka Rwizi monyoresa modzoka.
Vanoona nezvechidiki mubato reMDC mudunhu reJohannesburg kwa Times Puma vanoti sezvo chirongwa chekunyoresa kuvhota chave pedyo kupera, vose vatsigiri veMDC vanofanira kushandisa mukana uyu vachinonyoresa.
I encourage all our supporters, especially vari muMDC structures in diaspora, mainly here in South Africa. You know, they really need to kuti vafunge zvakadzama vakwanise kumanyirana nenguva kuti vandokwanisa kuregister kuvhota nguva isati yapera. Because chaiko hondo yatakanga tinayo yekutanga yatakateva mugabe vabve pachinzvimbo, yes vakabva but hazvisati zvapera. Pano zvinondoperera muballot paper musi watinenge tichiti kana ZANU-PF ichinge yaenda ndo musi watinoti zvapera.
Mutauriri weZimbabwe Partnership for Prosperity vaWalter Nyausopo vanoti bato ravo richange richizokukwidza musarudzo dzegore rino. Nokudaro vari kukurudzira vatsigiri vavo vari muSouth Africa kuti vaende kumusha kunonyoresa kuvhota.
Ndokurudzira maZimbabwe ese akanga ane zvane zuro. Takatarisira kuti maelections ari kuya achava ari free and fair, kana even pamwe international world ichakwanisa kuya kuzomonita maelections iwayo. Toda maelections ari free and fair. Kuregedza kunyoresa kuvhota nekusavhota hakugadzirise chinhu. Atinokurudzira maZimbabwe ese ngatibatanei tinyorese tinovhota. Kana tichinge tavhota tiona kuti sarudzo yedu inobuda zvakadini. And iye zvino tine tarisiro yekuti maelections achave akanaka ari free and fair. And kurudzira yatiri kupawo kuhurumende iriko izvozvi iri kutungamirirwa naMnangagwa ngavabvume kana vachinge vadyiwawo paive netransition of government zvakanaka zvisinawo zvinodadisawo paAfrica. Titangewo isusu tive mucherechedzo wakanaka muAfrica kuti tinokwanisawo kuitawo zvinoitwa nenyika dzekunze. Kuti hurumende inenge yabviswa ngaibviswewo zvakanaka, pasina kurwa pasina chii, zvido zvevanhu zvitevedzwe, vanhu vasunungukewo.
Bato reZimbabwe African People's Union ZAPU kuburikidza navabongani Alimana riri kukurudzirawo vatsigiri varo kuti vaende kunonyoresa kuvhota. Kunyange hazvo zuva resarudzo risati ratarwa, nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti sarudzo dzinofanirwa kuitwa pakati pachikunguru nenyamavhuvhu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, ndini Mo Blessing Njoma.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
nyanzvi munyadzi dzoupfumi dzarumbidza danho ratorwa neutungamiri wedunhu remanikaland rekudhindisa bhuku kana kuti magazini rinoshambadzira dunhu iri senzira yekukwezva vemabhizimisi vekunze uye vashanyi. Izvi zvakaitwa mamutare nezuro. Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Bhuku iri richatanga kubuda muna kurume. Pfungwa iyi yakauya negurukota remanikaland amai Monica Mutsvangwa uye yatambirwa nevemabhizinesi payaparurwa muguta vachiti ichapami kana kuti mabhizinesi haari kudzedzereka awane vanobatsira kunyanya vekunze. Bhuku iri richange richiwanikwa mudzindege, mumahotera pamwe chete nedzimwe nzvimbo dzinoshanyirwa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaHenry Nemaire vanoti chirongwa chatangwa ichi chichabatsira kusimudzira dunhu rose remanikaland.
Magazini iroro richapiwa vanhu vakawanda, richaiswa kumaforeign embassies, richaiswa kuforeign affairs, richaiswa mumacompanies, richaiswa kwese kwese. Rinenge rinewo zvakare muofisi yaprovincial minister wedu, Minister Monica Mutsvangwa, kuti vanhu vanoda havo kuisa mari muno mumanikaland waone mikana yacho kuti iri papi. Kana waona vogona kuita zvino atoti mafeasibility studies, kana waona mikana waita feasibility study wozoenderera mberi nokuisa mari yavo. Saka ndingati bhuku iri rakakosha zvikuru nokuti ndorinovhura, ndorinofukura potential, anoti kuchishona tingati potential, tingaiti potential yemanikaland kuti tiite vanhu vaite business, vaite mari.
Vane mari vanoti mubhuku iri muchange muine mifananidzo yenzvimbo dzakasiyana siyana inoyevedza zvekukwezva vekunze.
Inenge ine Bridal Falls yekuchimanimani, inenge ine gomo renyangani, inenge ine zvakawanda ivhu redu rekuno maregion ari muno, kuti vanhu vanogona kurimei muno, vanorima tea, vanorima macadamia, avocados, zvichingodaro. Saka izvozvo zvaiswa mubhuku iroro zvinoyevedza kutarisa nekuverenga. Zvichakwezva zvino vanoda kuisa mari muno mumanikaland kuti vatange mabhizinesi avo.
VaVincent Tichafa Museve avo vachange vaine chekuita nechirongwa chegwaro iri iro richazivikanwa nerekuti Invest in Manikaland vanoti bhuku iri richapa mukana kune vemakambani edunhu rino kuti vabatane nevamwe vekunze mukuvandudza mashandiro avo.
Saka chatinotanga kuita tofanirwa kuisa information yese panzvimbo imwe chete kuti mainvestors kana achida chakati anobva achiwana ipapo, kana achida chakati. Ndizvo zvinotosimudzira ikonomi yedu nekuti vanhu vanobva vaziva kuti kumanikaland kune macadamia nuts, kubuhera kune small gains, kwamutasa kune gold yakawandisa. Zvichidaro wobva vakwanisa kuenda kuno investa ikoko. Pari zvino hapana paunogona kuenda uchiona zvese zviri pamwe chete. Saka basa redu ndekuzviunza pamwe chete kuti vanogone kuya vachiisa mari dzavo kumanikaland.
VaVladimir Mukada vaimbo vemurwiri wehondo yerusununguko zvakare vari murimi vaudza Studio 7 kuti vanofara neurongwa hwebhuku richabuda iri.
Tinokwanisa kuita mumanikaland zvinokwanisa kuti kuunze pundutso kuupenyu hwevanhu mumanikaland, asi zviri zvinhu zvekuti vanhu vacho pachavo vanozvikwanisa kuzviita. Isusu toga mumanikaland hongu tikatsvaga hedu vanobatsira paroda kuti vamagandizini ndeyekushambadza kuti kuno tine zvakati nezvakati. Totsvagawo vane mari dzavo vane chido kuti vauye tisenzi pamwe chete. Ndo zvinhu zvingangoti mumanikaland idi ibudirire. Iwo vanhu vedu vanofanirwa kunge vari vanhu vanokwanisa kuziva kuti munharaunda mavo chii chinowanikwamo. Zvoiswa pamwe chete panoshambadzwa manikaland yoshambadzwa nenzvimbo dzese dzese dziri muno manikaland nezviwanikwa zvinowanikwa ikoko kuti vane vanhu vanokwanisa kuuya kuzoshanda nezvo.
Vachitaura pachiitiko ichi amai Mutsvangwa vati vanotarisira kuita monera pamwe chete kuti dunhu rifambire kumberi sezvo rakasarira zvisinei kuti rine upfumi hwakawanda hunosanganisira zvicherwa, zvirimwa, nzvimbo dzinoyevedza kushanyira uye nevagari vakadzidza zvemhando yepamusoro. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri vechikwata chaitungamirwa nevaive mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vonyimwa chikafu. Vanhu vunzi vadzokorore bepa rechipiri kana kuti pepa 2 reEnglish. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinonyu Blessing Zulu ndichiti muswere zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah munhau dzeIsindebele.